Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, kuri musi wemuvhuro, kurume 14, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba, sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, Tabata Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanidzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisimuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratikwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipawo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi vavakubudisa munyika. Uyezve tiningangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kutevera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nokuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa mutengo wegorosi ucharamba tichipikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo nyanzvi dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuona kwetatoita izvozvi irakonzera remafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprice edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isu torwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negas ratinoshandisa pakubika, Russia inotengesa gasi zvakanyanya. Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvireva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kavana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi. Chidambudziko ndiye ndiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chipanoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vanova macivil servants anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvavazvino zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa navamutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Ndofunga tisi takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne 100%. Mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60 $70 zvisina nechope yavapinda, mamwe kuma $90 ichikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number one ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richange rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richange rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kuti pasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba. Vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Isusu grupu yedu tanga 38 muZimbabwe takabva kuvhinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidziremo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kubhodha. Pabhodha ndo painiyeza panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isuwo ndo patakazokrosa. Papatakazongokrosa bhodha takabata zvakanaka zvichaizvo. Taira takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara apa bhodha kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit yekuti tinge tichigara muBudapest. Tikapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutini makatambirwa zvakanaka? Ndiani akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kubhelini vanonzi ambasada Mashinga. Idzi ndio vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tiringori group takasangana nemasouth Africans, ndo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndeyei? ma refugee kana kuti chii
mapepa aya tainzi izvo ni unosarudza kuti unda kuita refugee kana kuti uri mupfuuri asi izvozvo tisati tatosvika kuma offices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende ichakutengerai matickets ekuya kuZimbabwe saka panga pasina need kuti titore ema refugees saka tese takangopiwa ma temporary permit ekugara like tongotini 30 days taizwa kuti patinozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muHungary
muchibva ipapo mubva zvazodi
tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuita gurure kuHungary vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport
ko makazokwanisa kuwana maticket sei ekudzokera kumusha
kwanga kuine magroups akawanda ekuromania ekupoland nekwedu kuHungary saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro rakangoti group rimwe rakauya sanhasi rimwe group rikauya samangwana tikabva tatoenda tese
saka iye zvino izvi muri kupi
iye zvino ndiri kuHarare takasvika musi wa 6 March
muri yakakutambira iseiko
vakafara chaizvo
pari zvino shiro yenyu ndeyei
ndapa neimwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara saka tei tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystem yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka toona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress
avo vanga vari vafilimon chizororo chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine chakatiza hondo kunyika iyi vachitaura namavhilas nhlanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi zvichakadaro mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani
so tanga tichiongorora yatinoti your observation of the process seZimbabwe Election Support Network ne Resource Center no Election Resource Center ERC tanga twakadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituents zvakasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei
saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa
mukuongorora kwedu akusvike kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa nevezek asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprove zvakadai zvakadai saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora achibatsira kutinyore gwaro irori ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chacho cheblitz kunga kwakanaka chaizvo nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregistra vanhu pedyo nekwavanenge vachigara saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kunga kusina kunyatsowanda
zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu
zvimwe inyaya dzemaresources euro inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education hatizoziva but tida kuti zveki izive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda yanga iri shoma zvinoda izvo zvaiita kuti manumbers havari kutaura kuti vakaregistra ari mashoma. Deni imo zvakare dambudziko ratataurirwa neobservers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure aibva 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa neobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration bliss muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi blitz kuti yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi inovimba kuti veregistrar general vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachitema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards zvekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa, zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvinhu zvanga zvichionekwawo nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga openi nenguva nezvikonzero zvakasiyana siyana. Maobserva zvedu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesvino neERC yakazoinvolva vanhu vezveke vakazokwanisa kuti maobserva zvedu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateveri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakutitangeye kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinotiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo paanenge yakupera. Vanhu votanga kufarisa havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, ramba muchingoita zvetinongokurudzira zvekupfeka mamasiki kuisa maoko nesipo nemvura kusanitaiza. Chinhu chikuru kuti chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, mungachatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvaccinata vanhu muna February gore rakapera paya, tichitokuda kuti 60% wavaccinatwe tichite inonzi herd immunity ndozo tungo namba tungo kuruzira kuti tuda kuti chikamu chevanhu vakabairwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabairwe ndozo tingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinewo nhamba shoma-shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere ichi hachichagoni kupararira nyore-nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu uyu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiri choda kuti chiendese papa one munhu akabayiwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndosaka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapata ekuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelaxa kuti yatinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyu vochiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe kuyatanga tiri taina zvikamu zvishoma-shoma ngazvive kubasa vamweshanda yedu kumba asi takazobvora tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofanana nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoitawo macommunity menyu mungava kungoitawo magatherings yeko vangava ecampaigni angava yekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudzira kakuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nesipo nemvura mukusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cat sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Zealand, America ne Australia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So ende achida kungotaurawo hangu zvinondibata bata about verification process in my nurses because it can't open door to UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one it's pointless because it is where you interview because you are a deployer. You can't go anywhere. You have to have a verification. Saka andizivo kuti hurumende yacho iruda kuti titeste because ukastarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanets. Munhu unoendesa mapepa ako ku Nurses Council. Unozwa kuti uraitozocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chatliwa. Zvokubvunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii atukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi zvanguva kuti kana usina kumboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say ane 14 years. Arinis, chana private, onza ukwanise iwewe kukliwa because haunambubira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza, akatonotika, hapana chirimo munhu. Stress dzacho hadziti pamwe uri single mother, zvinhu zvakakuomera. Munonzwa nengofune kungotsvagwa nema agents. Itai chirungu, huyai, clear, huyai, mari iriko yakawanda. Ndiana asingadi life yakanaka, hapana asingadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi ruoko rwavo kune sezikanzo kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vase kukliwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho kuparamende kukomiti kwenyutenda yaupepots kumeni kwenyenda kwezio kwenyetu wakala kama yunoiswa kuparamende kukomiti kwenye jurisi wana kukomiti klati clerk and a chairperson that started the committee made issues. So I think it's not information. As a general, it's more water than a chair and a chair and a guy who are not information. It's a chair and a committee.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabyelections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vachereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 14 ngimbi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edluleyo isithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni esinayilime ekwanayo. Ngakho lokhu loludlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoleli yethu kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinye ezinkwa siya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi isiwo esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yezichazamiso esezindiwe kudlakela lolu phakathi kwe-Russia
eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engingathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabonga izini semsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhona bokawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje bayabe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungu bayabe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlasela kwalelo lizwe ngele-Russia. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
LeZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samatons azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 15,000 tons ezingqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalufu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafazwa Msarara.
Will affect the global wheat supply position. Largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekele phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke osebizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. Umsarara uthi Kungaba lokufutshelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ukulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. Worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho uMnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusekeleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi libe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe kudlakela lolu phakathi kweRussia leUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare uMnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa. Lokuningi-ningi khare sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungule zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali yomvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lomkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhakhameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi. Even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe. Into ezinjengalezi ziyake ziyethunuka imicabango enjeyana.
UNkosazana Victor Matutu okhokela inhlanganiso yezim imbokodolayo uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi siduduka emsebenzini,
Siqhuqule umsebenzini kunjalo ma usu ungasasebenzi uzohlala ngapi? Lapho hlala khona ubhadane ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani, baphikiswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi? Injongo yokuqala esilethe lapha sizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia. Ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla. Kodwa kwamanje akutshalwa, kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha, siyavinjwa ukuthi singayenza amabhizinisi njengokuthengisa khona lapha. So kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelihlo elinye, kuzaba nzima ukuphila singasebenzi, kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali ngoba sidudulwa kulezo ndawo esithola kezi imali. So Operation Dudula usezosishaya kakhulu.
Wakhethwa umndeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi, ubolelani lobhengu lwaKhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa. Izikhulumeli zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa.
Uhlelo lwedudula luyayihlupha kakhulu inkosi, njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende, ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa, ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu. Ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi, kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke, inkosi akuyiphathi kahle. Inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu, ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki. Okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoKips Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwele Melika zibika ukubana ele Russia selithole ele China uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathi njambo wobudlelwane bele China namanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lumbiko lesithi ungamanga aluhlaza afafazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulo mhlangano obikwa ugqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwele Melika neze-China e-Rome namhlanje. Ele ibani lithi yilo elihlasele ngezithalo zamamisayo ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli wele Melika kwele Iraq ngesonto edolobheni le-Ibiyo. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangelamizi nokuhlala. E-Manhattan ikakhulu abesilisa. Amapolisa anakanela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezitaladeni walimaza omunye njalo ngempelasonto. Umdlali womdlalo weMelika owefootball odumile ngokukhokhela iqembu lakhe lamaBuccaneers kumncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni ukuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqalisweni kwalo mnyaka ukuthi sesiya ngomhlala phansi.
UZulu waseMozambique ubikwa lokhu elisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gonde esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi nambili yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esiKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Abuni Mekorius obhubhe ekuqaliseni kwayo nalo inyanga kaMbindethu. UMekorius wakhokhela leli bandla lezokholo kusukisela ngomnyaka 1998 kusiya ku-1991 wabandla ngamandla okubaleka kulelo lizwe isiyafikela ngamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu 27 years wazophindela elizweni ngomnyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu oyinjengentatheli zindaba ngibele France u-Oliver Boy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjeni. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa nabeqembu labesi-jihadist kule Mali. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 ngayo nale inyanga kaMbindethu kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcithi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemethi ezizalwane zeZimbabwe, umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Lo mthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo mubuzwe kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwaniswa kwamanye amazwe esezibhekane lokubuyela ekhaya lapho ezabaleka khona. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise usebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza kungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphula into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxothwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zoku zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba nekwele 12 months nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiselwe amaphepha bazosebenza ngapi ngoba sebuye kwathiwa lento izogcinelwa ama South Africans.
Yasinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele zibonelo yemikhuhlane yengqondo.
Kusishiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlale South Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelesi South Africa la kwelesi Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe lento engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshka ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Melestudio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Inutuso Kumalo.
Kweze Mishalo, wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wengoqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube kungokuqala ukubana iqembu leBhosso lithole yomithathu imihlomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalonyaka. Ngaphambilini kwempelasonto, uMpofu uke waba sebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhosso ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhe lomnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo e-PSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye, 11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane eleChicken Inn selehlile ngemva kokuba nguChikile Obhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyezifa yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembeli besifazana. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho kumele kulungisiswe kuqala. Angibona ukukhulunisana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBrithani njalo bengumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhora lethu laliphambaniseka kuphi. Siyafuna ukulungisa leli bhora lethu singene kuma-positions asiyenze ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli, but kumele kube le balance ukuthi kungaba lama former players oyi-top. Ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le one olidayo, then yena lo i-one mele azisurrounde labantu abakwazi izinto ezazihlupha. Siyazazi, sizihlalele phansi sibone ukuthi sizenza ngemfanelo.
Umzondo wamgatsa okwadlalela iqembu lamazulu leZimbabwe Sevens kunye lelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezivulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abase-FCC Bora to istage lay ngabantu amathando lebhora basema-ofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhoni ukuthi sidlale ama-international games kuze affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baya bengasakhoni ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi ade belama-opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa nguMartina Ndlovu umdlalo waba nodumo olukhulu edlala iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kweleBotswana.
Kuzama ukuthi nasiqale siklean up ibhora lethu eZimbabwe and then after that sesiaplayela ku-FIFA ukuthi belift i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-40 yende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri umqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisizwe ngokushesha ezenguqo eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale ukuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA. Singabe singavumelani lakho, but okufuze sikuqakathekise ukuthi iFIFA is an independent board na izimele as a country first dinge indlela yokuthi sisebenze leFIFA yangkhona at the center sami ukuqondisa lapho ngani kutshekile khona. Silama problem aqakathekileyo. Ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle, then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle, akuhambelani.
Umnumzana Xolisani Gwesela, isikhulumi senhlanganiso yeZifa, upha umbono wakhe ngalesi sitheziso.
Simelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani, but sinethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayeleyo izakhitshwa, into zonke zibe normal. But engingakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili.
IFIFA ixothe eleZimbabwe uthi lingasadlali ezenguqu namanye amazwe ngenyanga epheleleyo, okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise. Ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo seFIFA. Kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintisane njengePremier Soccer League lamadivision abancane ezabelo lezikolo. Uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso yeFIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe. Ngimela yeStudio 7, ikhamba namu ngeZwe Thisa Sibanda.
Kuyikhanyiso wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethola ingqoloyi esuka kule Ukraine.
uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Kwezemidlalo, wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Seluqeda-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah Mcity asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuza izindaba zethu lelapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.